mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 21 gunyana September 2021 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramajestate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest yava Tendai Biti. Vasi vang'irizwe Nkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZapu. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair unotanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemapfumbamwe 4569. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi maviri nezvisere zvine mazana nemakumi masere nematanhatu 128,186. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezviviri zvine zana nemakumi mana nevashanu 2,962,145. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezviviri nemazana mana nevatatu 2,082,043. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutongi wedare ramajistrate muHarare Amai Chido Garwe vanonzi vakabvisa magwaro avange vapa mapurisa kana kuti warrant of arrest ekuti vasungwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaTendai Biti. Vabiti vari kudare iri vachipomerwa mhosva yekutuka chimwe chizvarwa chekuRussia Alishina, asi vari kuramba mhosva iyi. Muchuchusi mukuru wehurumende vaMichael Reza ndivo vange vaisa chikumbiro chekuti vabiti vasungwe, asi gweta ravabiti vaAlec Mchadihama vati vabiti vainge variko kudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvakaitika ndezvekuti isu tanga taenda kudare navabiti katosvikako makuseni na8:30. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu taifunga kuti tiri kupinda mukoti number 14, ndobva tagara panze pekoti 14. Nyambishirwa rekodhi renyaya yacho rarainiswa kune imwe koti inonzi koti number 9. Saka isusu takamira paya paya tichitsvaga kuti rekodhi iri ichaenda kunani sezvo mutongi wacho anga asiko. Ndobva rikubvipo zita ravabiti rakazodaidzirwa kukoti number 9 pakazoitwa warrant of arrest yachona. Asi isusu takanga tiripo, vabiti vanga vatoripo, yakazodaidzirwa na 9:03 semakuseni, ivo vanguri vauya na8:30. Saka hazvisi kuti izvo vanga vaerovha dare kwete, vanga varipo chete kuti vavasingazivi kuti nyaya yavo iri kuitwa kupi. Saka patakazodzokera ikoko takazoenda kune mutongi wemukoti number 16 kutaura kuti pamhipa pao paitwe waendosare kana kutori kuti tsaka kuti tsiga mukoti iki zvobva waendosare siya yazvo yazvo sendeka tarukuti saka hapana zvakazviitika zvisine vana muchichizi vava kuti vabiti vanogara vachirovha kukoti pavauya vahwanda vachiziva kuti nyaya yavo iri mukoti number 9 vachiitira kuti vafakazi vaende zvese izvi zvinhu zvekunyepa zvega zvega zvazvisina kana nomusoro wese zvaachitaura namuchichizi vamachiza aona kuti hapana kana chakanganiswa navabiti zvosaka vakazokansera warandofaresi yachona
saka inyaya ipi yanga yaendera vabiti kudare
iyo iya yekunzi vari kumenedzerwa mhosva yekuti vakarova umwe munhu anonzi Tatiana Alexina panze pekoti number 17 kwakai kudare redzimhosva inyaya yachino yanga iripo nezuro yachona yamhosva
saka yaakuzonzwikwa rini nyaya iyi
saka nyaya iyi ikadzoka zvakare kudare musi wa7 October gore rineri kukoti number 9
ivo vachuchisa vakupai here mapepa ese amuri kuda kuti nyaya iyi itange
mamwe takapiwa mamwe tiri kutsvakatega hanyaya yechirungu yekunzi hanzi wakapika munhu uchishizira unoda murova hapana hapo mapepa akawanda tinawo yekuti tikwanise kutiona kuti tingwadzire vabiki sei saka mapepa tinawo hatingoti tiri kupikisawo kuti zvavakaita zvachezvo zvizvi kurova munhu here kana kuti kutuka kana kuti hapana nyaya saka tiri kuti hapana nyaya saka ndo zvatiri kumboita pari zvinezvi isati yatanga kutongwa
gweta ravabiti vaalec muchade hama vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichitevera musangano wakaitwa nebato rinopikidza rezimbabwe african peoples union zapu uyo wakavhotera kuchengeta mirayiro inobata avo vanoda kukwikwidza kuvatungamiri vebato iri pava nemutauro wekuti mitemo yakanga ichida kudzikwa iyi yakanga yakanangana nekudzivirira mwanakomana wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua nkomo vasivangirizwe nkomo kuti vasakwikwidza kuva mutungamiri webato iri kukwikwidza kuva mutungamiri webato iri mutemo wezapu unoti munhu anofanirwa kunge ari nhengo yebato iri kwemakore mashanu National People's Council yezapu mumatunhu eBulawayo, Harare, Britain, United States neSouth Africa akavhota 24-18 kuti mitemo isachinjwa tabata mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa kuti vatiudze zvizhinji
takati tiri musangano pakabuda mufungiro wokuti dai decision yakatorwa neNPC mugore ra2019 apo taigadzirira congress ya2020 decision yacho yaitiyo iyo munhu anoda kukwikwidza kuti aone chinzvimbo munational executive committee anofanira kunge aine makore matatu anotevedzana ari nhengo yebato yaitaura zvakare kuti munhu anoda kukwikwidza kuva mutungamiriri webato anofanira kuve nhengo yebato kwemakore mashanu zvitevedzana inhanho yakatorwa muna 2019 apo taigadzirira congress asi vhiki rapfuura iro pakaita miono yekuti dai zvashandurwa izvi dai nhanho iyi yarasiwa tangoregera umwe upi neupi zvake anoda kukwikwidza akwikwidza asi mekokupedzisira takazovhota ende mabudiro evhoti akaonesa kuti vari kuti decision ya2019 ingaigare iripo itevedzerwe vakawanda kupfuura avo vanga vachida kuti irasiwe isatevedzerwe saka ndo mawiro akaita musangano uyu
manhamba abuda muvhoti anoita seasina kunyanya kusiyana izvi zvaitwa hazvichakonzeri mutauro here mubato rezapu
ichokwadi manhamba haana kunyanyosiyana asi at the end of day tanga tichifanira kuva nedecision zvakare tiri kunyanyogutsikana kuti decision taitora nenzira inofadza munhu wese zvakare ino sanganisira munhu wese not inclusiveness saka i decision yedu tese sebato i decision inobata munhu wese webato nyangwe anga achipikisana nayo parizvino andingade ku confirma kana kutaura mazita evanhu vari kubatikana kana vanhu vari kuva affected ne decision iyi
avo vange vari mutauriri wezapu va Epitule Tembani Maposa vari parunare ku South Africa ne Studio 7 tabatavo va sivangiriswe Nkomo kuti vatiudze maonero avo pamusoro penyaya iyi
mutemo uyu wamuri kutaura nawo mutemo wakaitiwa ne NPC, National People's Council, which is the body that sits and makes laws, wanoita mutemo in between congresses. Saka mutemo uyu wakabumbiwa ne NPC yacho. Asi hausati wasvika ku Congress. Saka since last week vakuru vebato rezapo vanga vachikurukura nenyaya yacho iyo. Kukasvika Saturday, this past Saturday, ma elders eparty ekuma Tevelen South vakurukura nenyaya yacho vakazobuda ne conclusion yekuti inini Michael Sivangiriswe Nkomo ndino qualifier kukwikwidza kuita mutungamiri webato rezapo.
Vankomo nyaya yekuti imimi hamufanirwi kukwikwidza kuita mutungamiri wezapo yakabvepi?
Nyaya iyi yekuti inini handikwalify kupinda mumakwikwi iyawo nyaya yacho yakabva pekuti pane munhu akaenda kumedia nenguva ndichisimuka ndichisimuswa nebranch yangu yekumapisa kuti ndiite basa achitaura kuti Sivangiriswe wacho atimzive Sivangiriswe wacho haisi memba yezapo asi zvinoshamisa ndezve kuti inini I've been a member of zapo since revival I'm a card carrying member fully paid up member yezapo makadhi angu yese ndawapa ma elders nesaratei kuti vaongorore saka vakaona kuti ari right ndine kodzero rekugara nekukwikwidza muparty in the position I'm contesting for. That's the position yenyaya yacho iyoyo.
Avo vange vari vaSivangiriswe Nkomo vari parunare kuBulawayo ne Studio 7. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino uri kutarisirwa kutanga nhasi kunhandare yeZimbabwe International Exhibition Center muBulawayo. Nyika gumi dzinoti Botswana, DR Congo, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzinonzi dzakazivisawo kuti dzitange dziripowo gore rino. Show iyi ichange iripo kwemazuva mana kusvika nemusi wechishanu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutarisirwa kuivhura zviri pamutemo. Dingindira regore rino rinoti showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities. Nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti uyu mukana wakakosha zvikuru kumakambani emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tandira rekujekesa ndechekuti international trade fair yakakosha munyika. Nekuti mukana wekuti vemabhizimusi uyewo isu zvakare senyika tinge tichishambadza kune vemabhizimusi wemuno uyewo zvakare kune dzimwe nyika tingi izvozvo ndo zvakanyakukosha uyewo senyika tichishambadza maopportunities arimo kuita zvemabhizimusi kune nyika dzakawanda dzinenge dzichiparticipata mabhizinesi nyika dzakawanda anenge achiuya asina kuonawo zvatiina zvomuno saka hatingi zvakakosha kuti tinge tiine mikana yakadai inoita kuti tinge tichiita showcase kana kuratidza zvatinoofa nekuti zvakawanda zvatiinazvo munyika in terms of maopportunities ekuita zvemabhizinesi nekuita zvemainvestment zvimwe zvacho zvinenge zvisingazivikanwi.
Tinoona kuti gore rapera ZITF haina budirira nenyaya ye COVID-19 munotarisira kuti pane shanduko ingave po gore rino
kozi gore rapera yakakanganiswa nenyaya ye COVID hongu COVID gore rino tichinayo but as the global economy recovers as the continental economy recovers azimukana uzvakare kuti tinge tichirakidza dzimwe nyika ma business people kune dzimwe nyika ma investor kune dzimwe nyika ma opportunities arimo muZimbabwe.
Tinoona kuti nyika yakatarisana nezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana munyaya dzemabhizimusi zvii zvamungataura pamusoro pazvo
hongu tine ma challenges in terms of doing business but also zvakare pane mikana iripo yekuti vanoda kuita zvemabhizimusi vanogona kunge vachi exploiter across my different segments and my sectors in economy yedu tine mikana yakawanda yekunge vanhu vekunzonda kuita zvemabhizimusi muno uyewo zvakare vanhu vari muno vachitangana nemamwe mabhizinesses vachicreata manetworks ekuita mabhizinesi mapartnerships atinge zvakakosha izvozvo
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU PF rinoda kumanikidza vashandi vehurumende kuti vapinde chikoro charo cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe kugadzirira sarudzo dzemuna 2023 izvo zviri kushorwa neavo vanoti ZANU PF iri kuedza kukanganisa pfungwa dzevashandi vehurumende. MuNewsday makare umwe magistrate anga achishandira kukariba asi yabasa achipomera Judicial Services Commission mosva yekusamubata zvakanaka. Magistrate Tafadzwa Mutsanga vanoti vakabviswa kubva kumvuma vachiendeswa kukariba pasina chikonzero. Chronicle rinoti Bishop Ephraim Lovu vimwe mushawe enaleni kugubi kumatebeleland north vakashaya manheru zvichitevera kupiswa kwavakaitwa nepeturu vari mumba mavo. Mudzimai wavo anoti vakarwiswa nevanhu vasingazikanwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kase pa Studio 7 zvemuZimbabwe zvinorwadza. Ndakamuteerera tinomuda sechinyoka murume uyo achitaura kuti nzvimbo dziri mumaruzevha hadzisi dzevanhu vagari vemo. Saka isu semaZimbabwe zvatinazvo chiwo nhasi uno panhasi tinotireta independence tinoti ivhu iri ndiro rairwira ravairwira vanoti ivhu iri ndiro ravairwira. Saka chatakaona chii? Takazorowana ivhu racho here? Kana zvivo zvotonzi nzvimbo dziri mumaruzevha dzidzenyu dziri mumakuma purezidendi ndo zvinovapa simba here kuti vanongoskorobvisa vanhu zvekuganyabvura vanhu vachivabvisa mumagere vasingaremekedze makuva emadzitateguru. Vakomarume semaZimbabwe takasasvinura ka rimwe rezuva tichaega takubviswa ucitizenship hwedu takunza tisi maZimbabwe yese chokwadi takasapepuka tikasamhanyamhanya tikabvisa monista inonzi ZANU PF irai tiri mudisaster hombe. Makanzwa mashoko aitaura natinomudai sechinyoka ndekutoratidza kuti ava vanhu avane vanogona kuita zvese zvese. Tarisai muone vanhu vari kunzvimbo dzavagero vari kubviswa sembwa vagara makore nemakore misha yamadzitateguru yonzi haisi nzvimbo yenyu.
Magadini vana mukoma Jonga Kandemiri, tinokutendai timu yeStudio 7 nebasa guru ramunoita. Ini ndinoda kutaura kuti haachamisa aenda nenyika. Ndakashamisika ndichifonera gogo wangu kuZimbabwe kumaruzevha uko vavane 92 years vachitaura kuti muzukuru chamisa aenda nenyika. Madira atinoita chamisa akangofanana nemadira ataita Robert Mugabe 1979-1980. Chamisa aenda nenyika kana machembere kuzvigayo vakungotaura kuti chamisa chete chete. Saka advice yangu kuna mukoma chamisa nokuti chigaro matopiwa. Madiwa nepasi, madiwa nenyika. Mwari akatokuzodzai. Musazogarisa pachigaro sezvakazoita Robert Mugabe. Kana mangopinda papawa chete gadzirisa izvinhu zvifambe. Kana muchinge magadzirisa mubva muchiri kudiwa nevanhu.
Magadi zvenyu vatepfenyuro yestudio 7. Aiwa ndinofarawo zvangu nenhau dzamunotipa maererano nezvinhu zvezvichiitika munyika medu muZimbabwe. Takanaka chose. Asi kuti chinhu chiri kundishungurudza iZBC, iyo Radio Zimbabwe neZTV. Handizi kuti recruitment criteria inoshandiswa kuti upinde basa kuya kuya. Asi ndeye chiborder gaze kuti munhu unofungoenda kuborder gaze wondoitwa indoctrination. Brainwash, wotokuwadzwa brain zvokuti haushaoni chaiko chaiko, haushakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika paground. Waakutongotaura zvinhu zviri biased ende zvinopedzera zvakutongobhohwa. Chero benzi, chero bofu ripi, chero zvinoenda kuchikoro, munhu upi zvake anongoona kuti izvi ndizvandiri kutaurwa izvi ndezvenhema. Plus hazvina chokwadi mukati, everything is biased endi zvakutopedzera zvakubhohwa. Yes, of course, ndonzwa kuti vanoma maprograms anoitwa maprograms anoitwa nana Tete Tilda. Asi ndoda kuti ndatongova ne that attitude handichakwanisi kuvateerera. Ndongoona kuti everything is now dirty. Everything associated with ZBC handichadu zvinhu.
Moroi, 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 moroi vawande. Ndiva Matsunda nemhuri yavo. Tiroda kuti timhoresane pamushini yenyu iyoyo yemunosevenza iyo. Muviita zvakanaka zvikuru, tinokuremekedzai zvikuru. Asibata basa rangu zvakanaka. Ndirongotaura zvangu nyaya pupupi kuti vachamisa ngavachiisa mireza yavo pese pese, murungo zvionerawo. Takatitaura kare kuti kuchauya mashura, nguva iri kutevera iyo muchamaona mashura achazouya nhaika. Musachazvenyu vanhu veZimbabwe, mashura ari kuuya iye zvino. Takazvitaura kare kuti kuchauya mashura, sateedzera vana monzo ravo, chirwere chiri kupinda mevari. Ndo mashura etiri kutarisa vayawo kuna namonzura uko. Mashura ari kuitika kuna namonzura. Mukaona zviri kuita kuna namonzura zviri. Ndo anonzi mashura iwayo. Chiregai muone mashura achauya. Vanhu vese vachashamisika zvikuru. Saka musazviitika izvozvo. Bhatare zvakaita kumapurazi, kumamaini kwese uko vari kungotobora tobora. Hapasisina pavahwande. Hapasisina kana chinhu. Zvinhu zvese zvakapera kudhara apa. Pasina chavachamirira. Zvakatopera kudhara. Musava nekurwadziwa nazvo izvozvezvo. Saka tiri kuti kwevari pahurumende iko zvinei vari kutonga, hapasisina chinhu chose chevari kuita, kwakungotobora tobora nyika yese. Maita yenyu zvikurusa. Ndiva Masuda ari kutaura zvi. Tangei.
Makadi pastudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Ini kuona kwangu ini ndinoona sekuti vanhu tongopomera hurumende kuti hurumende ZANU PF. Asi isu vanhu pfungwa dzedu ndopfungwa dzina madhaka, ndopfungwa pfungwa dzedu hadzifungi, hadzidhonzi zvakanaka naka. Tisazoveresipomera hurumende kuti vamunangagwa vadii. Kana ivo Mwari vakangoti Zimbabwe ichanaka nenguva yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano nyika zhinji pasi pose dzinenge dzakatarisisa nokuteerera mashoko achaturwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pavanenge vachitaura kuUnited Nations General Assembly muNew York. Madzisawira eAmerica mazhinji havasi kufara kuti kubva zvasarudzwa vaBiden hapana mutsauko mizhinji yavati vaona mukudyidzana kwavo neAmerica. Vachitaura kuUnited Nations General Assembly kwekutanga semutungamiri weAmerica, va Biden vano tarisura kukurudzira madzisa wira e America uye nekuvimbisa kurwisana ne COVID-19 pasipose. Mukupedzisa hurukuro yedu yatakatanga nezuro vanoongorora zvematongero enyika va Calvin Manduna vanoti kumira mberi United Nations General Assembly kunopava Biden mukana mukuru wekusvitsa pfungwa dzavo nezvinangwa zvavo kumadzisa wira nevamwe. Chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa nava Biden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasipose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasipose. Ndatanga nekubvunza vaManduna kuti dzimwe nyika dzinoona sei utungamiri hwava Biden pamwe chete neutungamiri hweAmerica.
Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura ivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kuchibuda vaTrump hapana chinochinja stance yeAmerica kune China, kune Russia and so on, nedzimwe nyika dzakaita sana Cuba, Venezuela is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja, havanyanyi zvitarisira. VaBiden vanga vachitaura vachiedza kutaudzana nemachina mazuva apfuura zvinenge zvaramba kuitika, nekuti vakaona kare kuti dialogue chaiyo vaBiden is same navaTrump in approach, kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakaita sana China nana Russia zvakangofana.
VaManduna, France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi?
I'm sure France vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakanganise America, whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure, especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya. VekuFrance vaka kunyaya dzebusiness neinvestment, kana pange pane madhira neinvestment yekuAmerica yanga ichida ikoko, vanogona kuva vakutasama mapartners kuti vabuditse maAmerican madhiriwayo. Kunana Iran kuya France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane many sanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vaakudzokera kuya kunotaurana na Iran nana Russia China kuti ngatiitei mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vangambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana-siyana dzavachaedza.
Ko panyaya yeCOVID-19 pasipose, pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvaccinata vanhu. Zvobatsira nekuti mavaccine acho mazhinji anogadzirwa neAmerica, saka commercially as well zvozvivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavaccine aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri kusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogram ayo ekuvaccinata, sezvo ndo zvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajestrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest ravatendai biti. Vasi vangilisi venkomo vanoti vane kodzero yekukupidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino unotanga nhasi muBulawayo. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.